Chekwata chokumaruwa emhondorongezi ichi chave nemapoinzi matatu pamusoro pemanika Diamonds mushure mekurova kwachaita Greenfield 3-0 mubaobab stadium masikati anhasi. Ngezi yapinda mapoinzi makumi mana nemashanu, Manika Diamonds ine mapoinzi makumi mana nemaviri mushure mekurovawo ZPC Kariba 2-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti vari kuramba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe mukuru uyu.
Tichiramba tichishinga singezi Stadium Stars, patida kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muchikwata chemanika Diamonds vashuga chagonda vanoti vada kutenda vatsigiri vavo nekutorawo mukombe weligi uyu.
Toda kumboitira vatsigiri vedu zvinhu zvavanotarisira gore negore takachitamba zvakanaka kubva gore ratapinda na2018 asi tinoona sekuti hatisati tambo yaso vaitira chinhu chikuru.
Islanders yadzika kusvika pachinano chechitatu point imwe chete pasi pemanika Diamonds asi mapoinds mana pasi pengezi Platinum Stars. Asi Islanders ine mutambo mangwana mubabafield stadium umo iri kusangana neyadha. Yadha iri panguva yakaoma apo iri pachinhano chegumi neshanu icho panguva ino chinovaendesa munhabvu yepasi pasi yedivision 1 kana zvikaramba zvakadai. Asi mutambo wachamisa veruzhinji mabudiro awaita ndeuyo wanga uri mubabafield stadium umo Blower Chiefs yarova Dynamos 2-1. Hapana angatarisira kuti dimbare inorohwa asi mumitambo kunyanya yenhabvu munobuda zvese zvese. Caps United iyo iri kutamba mangwana neChicken Inn pamwe chete neDynamos neHighlanders dziri kutsvedza zvishoma nezvishoma kubva muhondo yekutora mukombe wakakosha uyu. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaSpencer Chirumba vanoti zvikwata zvine mukurumbira izvi hazvisi kutora mukombe uyu mwaka uno zvekare.
Matimu awo mazungu matarisiro ranga hwine nene bhozi havabhadhari bhozi anai stu Platinum nalachikeni na matimu anobhadhara saka ndivati kutiitira zvatanohwina lei pane plus ane vafanhu vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mangwana kune mutambo mukuru wezvikwata zviri kurwira raramo yazvo muPSL apo Simba Bhora ine Chesham mubaobab stadium. Zvikwata zviri izvi zviri panzvimbo yekubuda mukasolaga Premier Soccer League. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 2 Black Rhinos 1 Cranbourne 0 Wange 1. Mune mumwe mutambo mangwana Triangle iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu. Shondo rinouya hakuna mitambo yeleague asi kunenge kune makundano eChibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.